Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupa kuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haifi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yombosendeka urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari zvichitevera kupera kugadziriswa kwemichina inopomba mvura kubva kudhamu reRecreation iro rinobatsira mukurerutsa dambudziko remvura muguta iri. Kanzuru yazivisawo kuti ichaongorora zvekare danho rekuwanisa vagari mvura zuva roga roga mwedzi wanyamavhuvhu. Asi kanzura veward 24 vaArnold Batsirai Dube vanoti kunyangwa zvo vagari vave kuwaniswa mvura zuva nezuva, vanofanirwa kushandisa zvine mwero zvinoenderana nenobvumidzwa munzvimbo dzavanenge vachigara. VaBatsirai Dube vanoti vagari vekumisha yeveruzhinji vanobvumidzwa kushandisa 450 liters pazuva, kuchitiwo vanogara kumisha yevashoma vachishandisa 650 liters. Vagari vekudzimba dzemuturikidzwa kana kuti maflats vachibvumidzwawo kushandisa 400 liters pazuva. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa hwatanga tinahwo hwanga huri hwekuridzinesa mapambu. Tanga tine mapambu akaiswa 1940 anga achiisa mvura mudunhu reBulawayo. Saka taona kuti tikasareplesa mapambu iwawo nekufa kwanga kuita, dhorobha ranga richitozoshayiwa mvura kwemwedzi yakati kuti. Ndobva tabva tatisa urongwa hwekuti titenge mapambu manyuwani tobva tareplesa. Ndosaka taita mazuva anokwana 10 pasina mvura. Asi ichi chirongwa tachipedza, zvimwe zvese zvava zvima maina. Saka tadzorera kuti munhu wese akwanisa kuwana mvura. Iko zvino tiri kuti munhu wese asvike palevel yekuti munhu wese ave nemvura panguva yatakatarisana nayo. Asi pamberi apo tichadzokera panguva yekuti ndiMwari anenge akukondrola madhamu levels. Tatiubva nekurheshena mvura kuti tive tinenge tine mvura kusvika patiri kudzokera papiki yerain season, munhu wese angowana mvura. So rationing yataitawa kuita isisiri yemanmade rationing, munhu wese anenge akukwanisa kuwana mvura. But takadaro tiri kuisa mamhezhas akawanda kuti tisashaya mvura muBulawayo. Like kuti tiaproche zvinwa titiripe mapamba aya mamwe akafa anenge ari ezvinwa isati tirakwanisi kumapa sevhisi. But tikavaaprocha vakatitendera kuti timasevhise ave ari mumaoko edu yotilisa tikwanisa kufa Bulawayo nemvura.
Tinonzwa kuti mune malita anofanira nge achishandiswa nemunhu pazuva, akamira sei malita?
Tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumahigh density, tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumalow density. But ndopa tiri kuisa awareness yekuti vanhu vari kurima magadheni, vanhu vari kuti isu tiri kuti no, let's specifically use this water. Pane kuti tiwadzive kuti tiri kuwana mvura for consumption, tiri kuwana mvura either for drinking kana kuti for using kumatoilets kana kuti. But zvekuzoti vanhu vava kushandisa for gardening. Tezvatinogwa nekuita maawareness yekuti vanhu tingomirai kudaro, tingomeka shuwa kuti mvura iyi yataanayo.
Mune matanho amunozotora here kune vanenge vashandisa mvura zvisina mwero?
Hatina matanho atiri kutora, asi iawareness yatiri kuvaudza nekuti vazhinji vacho chero kutobhadhara kwacho vari kutoneteka kutobhadhara. Saka its like awareness yatiri kuti no, ngatishandisei mvura yedu zvakanaka. Tisashandisa pakadai, tisashandisa pakadai, ngatishandisei, ngatibhadharei so that at least tetakwanisa kuti tikwanise kuisa mvura kumaresidensi. chatika nete kuti mvura ichai kuMbulawayo.
Kanzura vewe 24 muBulawayo va Arnold Batrai Dube vari parunare muBulawayo na Jonga Kandemiri. Jonga abatawo munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance Nyati avo vanoti vagari vafadzwa zvikuru nedanho rekanzuru rekuvawanisa mvura mazuva ose.
Zvinofadza zvikuru kwazvo kuti Bulawayo City Council yatora chinhambo ichocho nekuti vanhu vanga vanetseka zvikuru kwazvo nenyaya yokureshenwa mvura, saka tinotenda chaizvo.
Tinoonawo kuti vari kukurudzira vagari kuti vange vachishandisa mvura zvine ungwaru, kunyange hazvo vakukwanisa kuwaniswa mvura zuva nezuva. Imiwo sevagari munokwanisa here kutevera kurudziro iyoyi?
Isu sevagari maresidensi tinofanira kubetsera Bulawayo City Council kuitira kuti tikwanise kunge tichiwana mvura sematauriro avari kuita, kuti kana muri kumafleti mufanira kunge muchishandisa mvura yakati wandei, kana muri mumalod residential mofanira kushandisa uwandu hwakati kuti. Saka izvozvo semaresidensi tinofanira kubetserawo Bulawayo City Council kuti isangove iyo inongotibetsera, we must also tisangane pakati semaresidensi kuitira kuti tirambe tichiwana mvura.
Kanzuro iri kuchemawo kuti vagari havasi kubhadharawo mitero yavo yemvura. Matanho apa hamuri kuitawo sesangano kukurudzirawo vamwe kuti vange vachibhadharawo mvura idzodzo?
SeBulawayo Progressive Residents Association takamirira maresidensi. Tinokurudzira maresidensi kuti then tabatsirawo kanzero yedu kuti ikwanisewo kuti tibhadhare marents kuita kuti mvura iyoyi yatiri kupiwa inge iri girini. Iyowo City Council ikwanise kudini, kunge nyaya dzemabhini ikwanisewo kuuya kuzotora mabhini, ikwanise kuita zvinhu zvakawandisa kuitira kuti service delivery inge ichiitika paBulawayo City Council.
Mune ramangwana munotarisirwa here kuti zvinhu zvingaramba zvakanaka kudai sezvaitika izvi?
Bulawayo inoremekedza sesiti isingashayi mvura, uyewo mvura yachona imvura iya yokuti iri very clean. Saka isusu semaresidensi association tinovimba stereke uye tichitenda kuti Bulawayo City Council irambe ichipa maresidensi ayo mvura yakachena.
Munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance Nyati. Nyaya dzezveupfumi dziri kuramba kufamba zvakanaka munyika. Zvitengwa zvinenge zvichiwanikwa zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Zimbabwe yatarisa kupi? Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Tikabvunza kuti chii chavari kuona uye zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Tiri kuona kuti tiri kufamba takatarisa kunorema, nokuti hapana chati chachinja kunyanya kuzvinhu zvatoti ndo mafuta enyika zvinofambisa ufumi kwenyika yatingati oiri yenyika iyai. Takatarisa isu kumagetsi anodiwa kuti ufumi kwenyika ipi neipi zvayo pasi rose rikufambire mberi, magetsi ari kuramba achishayikwa. Totarisa zvekare isu kuiyo petro nedhiziri chaiyo, ndo mafuta mamwe anoita kuti zvinhu zvifambe zvekare ari kuramba achingoshayikwa. Tobvapo toenda zvekumvura yokumwa chaiyo mumataunhi umo, mvura yacho iri kunetsa zvekare nokudawo kwamagetsi ari kushayikwa. Tobvapo toendawo muzvitoro umo, zvinhu zviri kungokwira. Tobvapo toendawo kuvasevenzi, mari hadzisi kuwedzerwa. Saka maonero angu ndokuti gwara ratakananga igwara rinorema chaizvo, hameno kuti gwara iroro richatisa kupirichirema saizvozvo. Asi nokuverenga kwatinoitawo zvakaita samagetsi zvinoratidza kuti hapana tarisiro ingangouya yokukwanisa kugadzirisa dambudziko ramagetsi nguva pfupi iri kutevera.
Kana makatarisa sekutaura kwamuri kuita, hapana chamunoona chiri nani here? Hapana chamuri kuona chiri kutanga kuita kuti zvinhu zviite nani?
Handinyanyi kuona zvakanyanya kuwanda zvangu zvekwehurumende iri kuzamawo kudzidzisa vanhu mibato yamavoko yokubika chingwa pachavo, kuti munogonawo kuzvibikira chingwa. Zvimwewo zvatiri kuonawo ndezvehurumende zvayo inozama kuuyisawo mabhazi akaita samazupko akati chipirewo vanhu, pamwe chete nezvimwewo zvitengwa tengwa zvavari kuisawo mumashopa muzvimashopu zvavo zvehurumende zvakaita samafuta zvakaita seshuga zvakaita seupfu hwavari kuisa vari kuzamawa havo izvo zvasinora sokuti zvishoma hatizivi kuti vangazviwanza sei nokuti zvingagona kuitwa nenzira iyo yasinokodzokerazve kumafuta enyika aya aya anoita kuti ufumi kudi kusumuke magetsi mvura kuzoita petro nedhiziri kana zvichingoshayikwa chero hurumende zvainoita izvo ndo zvatoti isi kudainga nguva drop muocean woti kudai ndadira mvura mugungwa iwa wangoisa kapu chete.
Saka toita sei Professor Masocha?
Tingatotungamidza hurumende nokuti ndo musoro wacho iwoyo, ndokuti hurumende ngaizvisungeye kubva iyo kubva kumusoro uko, kubve iyo mari yacho yekunze kwenyika ichipiwa vamabhizinesi vamwe vainowo kunyanya ngaitange iko kumagetsi kwatohwawo kune zvikwereti uko, itange futi kumagetsi iko kwatohwa kuna vamwe vane mari vane zvikwereti kuzesa kwacho ikoko, vangava vamwe vanhu vaiva muhurumende yakapfuura vamwe vari muhurumende yetohwawo kuna mazana namazana emari dzinofanira kunge dzakabhadharwa kuzesa ikoko. Saka vanhu ivavo ngavamanikidziswe kubhadhara zvikwereti izvozvo kana kutotorerwa gumo ufumi hwavanahwo, nokuti vanahwo ufumi kuti vabhadhare chikwereti chavo chokuzesa ikoko. Ndo zvingakwanisa kuita zvimwe zvezvingakwanisa kuita zvokuti vanhu vezimbabwe ngavakwanisevo kukwanisa kudzidza kuzviitira zvimwe sokubika chingwa ikoko chionzi choshayikwa munhu wovuyawo nenzira yake yekubika chingwa. Saka pamwe kudzidza kuzviitira zvimwe zvinhu kunopedza nhamo dzakawanda nokuti ruzhinji rwacho tinogona kushora nokushora nokushora asi vatoshora vacho hatikwanisi kuvachinja, tikazvishora isu pachedu tinokwanisa kuzvichinja kuzvibetsera isu pachedu.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parinhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanharu reHerald rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gurukota rezveindustry necommerce vangovizita Mangaliso Ndlovu kuti vafanobata chigaro chaamai mufumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekusungwa kwemasoja matatu ari kupomerwa mhosva yekupfuura mutendi weZionist Christian Church akafa kuBite Bridge. MuDaily News nekare mune nyaya inoti nemusi wechina mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachatungamirira bato ravo mukurangarira vakaurawa nekukuvadzwa nevanofungidzirwa kuti mauto musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani veStudio 7 vana mukoma Jongwa vana mukoma Blessing vose vakateerera Studio 7. Zita rangu ndinoitwa Baba Eva, ndiri paSouth Africa. Kuchema, kuchema kwandiri kuita kuti nyika yedu yaenda kumawere yapindwa napongo, nyika yedu yapindwa naSatani, nyika yedu yagarwa mapapiro newakaipa, especially nhau dziri kupromotwa dzepabonde kuvana vadiki dziri kuenderana zvakare nenhau idzo dzirikungotaurwawo kunzi mutemo uda kuitwa bhiri kuti mukadzi aitewo shamwari yake, murume achiitawo shamwari yake uko vachizosangana hapana nebvunza mumwe. Vana tisikanawo taakuitawo dzungu rokuti tinopuwawo pemisheni yekuti tisabate pamuviri kana kuti zvirwere vari pachikoro. Ko kana vari pachikoro vari kuzviitireiko? Ngavarorwe kana daurorwa, kana daurorwa ane 10 years ngaarorwe aende, nekuti kutazvepabonde kuratidza kuti you are now mature wakugona kana kuti wakata nhumbu unogona kugesa umwe mwana iwe uri umwe mwana. Ini izvi zvenjoda kukonifema kune vanhu masatanistika izvika. Ya nyikaenda kumawere, nyika yaSodoma neGomora. Kutaura neshungu kwokushungurudzwa tavakomanaka, ngatisapromotei upfambi munyika medu.
Mukadzi vana mukoma vandina naJonga kandimire, ndoda kungotaura pamusoro pekukwira kwaita zvinhu, especially shuga nemamwe mabasic commodities. Andoti hurumende dai yaona zvokuita paitwa nhaurirano zvinhu zvagadzirisika zvanaka, bhozi nazvinomira zvakanaka. Kuno kumamisha vanhu tambura vamwe vakuenda kunoita chikorukoza, nzizi dzoparara, zvinova zvinhu zvisiri raiti. Dai pakwanisa pagadziriswa paitwa nhaurirano zvinhu zvafamba zvine zvakanaka munyika.
mangwana naka naka washana studio 7 ndinoitwa mukoma David Nduna ndiri ku South Africa ku Pretoria kusoshanguzwe tinoda kutaura mhaka nezvekupidigurwa kwehurumende kunoitwa iwo vanoti vanoda kupidigura hurumende yavamunangagwa hakuna mutemo wati wachichauya wakaita sewana aiplana bhosa uya so izvi zvinova vari kupisa vasori madzimba makaita sekuti maCID vachiuya chidongo kuwadza anhu madzimba ivo vanomboda kumbopidigurwa vambori papi chaipo chaipo pavanoda kupidigurwa vari chaipo chaipo vanonge vambozviona sei kuti vanoda kupidigurwa ndiani unonge vaudza kuti unoda kuvapidiguri panoda kupidigurwa hurumende yava munangagwa vanonge vazviona sei zvinhu izvozvo vanonyeba vanhu ava vanoda zvekutsikirira kuti vanhu vasakambera vasaenderere mberi nokusimudzira nyika tatenda ndiri mukoma David Ndura.
Mangwanani mangwanani vateereri vestudio 7 nevatepfenyori vechirongwa ndoona sokuti mahomero aita zvona kuzimbabwe panhauye mutengo yezvona pakunyaya zvinana shuga izvo zvakuuraya machembereni madhari edu kumusha uku nokuti madhari edu ajaira zvinanati izvo zvino manje kana shuga ichonari yakupudzwa manje riyanga ichitobetsera vanhu zvakureva kuti upenyu hwevanhu bwaoma ndimwoyo pano pasouth africa.
Makadiko Studio 7 mukoma Jonga tanonoka vandena mukoma Blessing ndini dash dash kubva paSouth Africa ndomboti ndipopinda zvepanyika yedu zvakaoma kana zvinhu zvichinzi zvongokwira hapana kuti mukademonstrata munotaurirwa kunzi tokufurai nyika yepi kana shuga yava kunzi $17 pakaipa tichafa tangova marinda anofamba.
Pamusoro vevashamari vestudio 7 nyaya yekuti munyika muna mabasa izvi matichasi kudzidzisa vana vechikoro vanaeswera vakagara kuchikoro ndodzimwe dzekukonzera kuti vana vechikoro vapedzisira vaita zvekunyengana vopedzisira vangobuda pachikoro yangotamba ita zvavanoda pedzisira vaita zvepabonde ndo zvimwe zvokonzeresa izvozvo dei vana vechikoro vaigara vane puresha vachipuwa mahomeworks kuchikoro vasingamboni nguva yekuita zvepabonde izvi saka hurumende ngaigadzisa izvozvo maticha adzokeri panzvimbo dzavo hapi vana vechikoro mahomework vaigara vari under pressure and then vana vechikoro vanozoita shungu plus munyika mukati mabasa umwe neumwe waachaita shungu dzekuti kandapedza chikoro ndodata chakati zvinoizvi zvinongoza chiro vapedza chikoro ngogara pamborisa mombe saka enda atozopedzisa chichogurapirana tochisiya chikoro chiendaona kuti zvangofanana kudzidza kana kusadzidza tangofanana vakadzidza vacho saka izvi ndoto zvigara zvangu mumahembeni muno ndiri mujobek musouth africa ndingoto zvitambura avo ndiri mumapurazi zvangu mumahembeni asi kuri vangu vamadhandari ndatenda hangu.
Nyaya inongotambika apa vana munangagwa vanongoti dai tangotongawo Zimbabwe pasina chavanokona kutoka kwazvo zvaakutoremera kumusoro sechinhu sinzi rakangobvira vedungotongwa tongotongwa tongofa ndangotonga haiwa kuti ndingotorumidza nyika havana chipo chokusimudza nyika ndakota zvavo dai vazama zvavo vapowo vanokwanisa vakaita sevana tamisa pachino chinodzobva ropa dzimwe dzinguva zvingaitawo zviri nani zvaramba zvaramba musharo kwagaro dai manga muri mweni maimbosiya mombopowa vana vadoko vombotongwa mumboonawo zvavanoita nemakagara iri pachea tinozviziva dzei dzakawanda dzamakapara panguva yekukura kuti hamungaendi kosungwa nekuda nekokuti mwabve pachigaro unozviziva aiwa ami yachivamira nemi kana zvirikuti ami yachivamira nemi asi kana mukanyabvepo aiwa hatimusungi tinongoti munhu wedu watanga tirinayo.
Pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadi vashamarari nevateereri vestudio 7 ini maonero angu andinofunga ndeyekuti dai vamunangagwa ka vasina kumbobvira vabirira zvavo pamafuta apa vakapa vachamisa nguva yavo pamwe kuda izvozvi vana vezimbabwe tiri pane rimwe revhu riri nani pane kutambudzika kwataa kuita tichizobudawo tichienda kune dzimwe nyika kudai tsvaga kurarama nekutsvaga chingatiponese kuti mhuri iwane chekubata asi washanda mari yacho kuno nedzimwe nyika waenda naye ikoko ya kunoisikuenzera nemari yeko zvinenge zvisinganyatsoringane zvisinganyatsofadzi ndo maonero andinoitawo.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi. Taurirai nenzwi riri pamusoro zvigonzwikwa. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasungwa makumi mashanu nevaviri vakaurawa nezuro muvhuro apo pakamuka kurwisana mune rimwe jere kumaodzanyemba kweBrazil. Mukuru wejere rinonzi Altimira anoti pavakafa ava gumi nevatanhatu vakange vakadimburwa misoro. Kurwisana kwevasungwa kwakatangidza mushure merimwe genga rapinda mune rimwe divi rejere. Zvakatora maawa mashanu kuti mapurisa vamise kurwisana uku. Mauto eSudan apfuura akauraya vana vechikoro vashanu mumhomho yange ichiratidzira kusada hurumende yemauto munyika iyi. Sangano reSudanese Doctors Central Committee rinoti mauto apfuura vanhu ava muguta reAl Obeid pakakuvadzwavo vazhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana, vaungana muguta reWashington DC. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvedzimba muhurumende yeAmerica, Dr. Ben Carson. Gore rino nyika yeZimbabwe yainge yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hove weStudio 7 abata vamwe vevakamirira Zimbabwe paurongwa uhu, kutanga naEdgar Gweshe.
Chandinganyanyoti chandaona chakanyanyokoshesa pane zvataurwa navaCarson inyaya yekutoti ramangwana redu isu sevechidiki vemuAfrica rinotova mumaoko edu. Saka ndingangoti vaita kurudziro yakakosha zvikuru yekuti isu sevechidiki tiri kuno sema Young African Leaders tine basa guru kwazvo rekuti tinge tichienda kudzinyika dzedu dzakasiyana-siyana tichinokwanisa kunokurudzira vamwe vechidiki variko kuti vange vayori involved munyaya dzine zvekuita nezvematongerwo enyika uye nyaya dzine zvekuita nebudiriro dzenharaunda dzedu dzakasiyana-siyana.
Kunze kwemazwi ava Carson, pane zvimwewo here zvabuda pachirongwa nhasi zvamungati ndizvo zvakufadzai?
Ndinganyanyotaura ndakatarisana nebasa rangu, ndingati nyaya yecivic engagement, nyaya yekunge tichikurudzira vanhu vari munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana kuti vange vachiparticipata muzvirongwa zvebudiriro, muzvirongwa zvine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Ndingangoti izvozvo zvazvakandikoshera zvisingaiti.
Right, vaGweshe, maane 6 weeks muri muno muAmerica, chirongwa ichi chiri kupera nemusechina, ndenge makudzokera kuZimbabwe nemusechishanu. Pane zvamungati madzidze here pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pamodzokera kuZimbabwe muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki, uyezve muchange muchizvishandisa kuitira kumusimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Zvatadzidza zvakati wandei, asi chimwe chandaona chakanyanyokosha kune nyaya yandandisati ndataura, nyaya yevolunteerism. Iyo inosanganisira nyaya yekuti vanhu tinoshanda pasina mubhadharo kuti tinge tichiunza budiriro munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Takaona isu tiri kuno kuti zvimwe zvatinenge tichiyemura kuti vekuno vakabudirira hazvidi mari mukati, asi zvinhu zvinoda kuti pawane anoita simba rekumobhiliza kana kuti kukurudzira vanhu kuti tinge tichiita mabasa akasiyana-siyana anokwanisa kuunza budiriro munharaunda dzedu dzatogara. Kune zvenyaya yeparticipation mumapolitical processes kuti isu sevechidiki hatifaniri kunge tiri vanhu vanongochema takagara, asi tinofanira kuti tinge tichiita take charge of masituations atakatarisana nawo, tichikwaniso zvekare kuparticipata mapolitical processes kuti tinge izwi redu ringe richikwanisa kuti rinzwikwe kumusoro.
vaEdgar Gweshe, umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mai kaitawo hurukuro namuzvare Samantha Svanda ari muchirongwa chimwe chetecho.
Kubva pandakasvika pano pane nzvimbo dzakawanda dzatakaendeswa. Of which kuZimbabwe handina kana mukana wekuti ndimupindi. Nzvimbo dzinenge Senate, tichitaura nemasenators. And I think my feelings iwayo yekuti zvonindambosvika panzvimbo yakadai. For me, ndizvo zvandiri kuti ha, zvandiitira zvakanaka. Saka munhu akaita saBen Carson ari respected kudaro. Munhu akaita like surgery yemaSiamese twins. Zvandiitira zvakanaka kuti chokwadi ari kutaura neni musi wanhasi. Atiudza kuti zvoni iye angasiri munhu anogona kuchikoro. But atiudza kuti pfungwa dzedu dzinodzidzisika. Pfungwa dzedu dziri capable of kuita zvinhu zvikuru kana tikazvikomita.
Kunze kwemazwi ava Carson, pane zvimwewo zvabuda here pachirongwa zvamungati aiwa ndizvo izvi zvandinakidza, ndizvo zvandibata mhuri?
Pane mudzimai anga aripo, President of Heritage Foundation, ataura mashoko makukutu kuti pane investment yataitirwa sevanhu vechidiki. You know, vakawanda vakaapplyira Mandela Washington Fellowship. I think across Africa inge iri kuma 78,000. Vakachuza 700 chete. Saka akati zvoni pane vanhu vakawanda vainvestor matiri. Saka ndinonzwa responsibility hombe yekuti ndinofanira kuchinja kwandogara. Ndofanira kuchinja ndiseve hurumende yangu, you know, ndiseve community yangu.
Chirongwa ichi pachakatsanga chachiri pasi pevaimbo yemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. Chinhu chikurusa chavainyatsobata inyaya yecollaboration, kudyidzana. Vakati vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzekuAfrica mofanwa nekudyidzana. Pane vamungati masangana navo here, vamungati aiwa in pandodzokera kuZimbabwe iwe neni pamwe chete tukushanda pamwe chete?
Okay, so first of all, ku institute kwedu kuDelaware kwandandiri tantiri 25. Saka vese 24 ndiri kutoti ayo ndoda kuti mukadzokera kunyika dzenyu. I want to follow your work. Zvamuri kuda kuita ndoda kuzviteera, ndoda kulika paFacebook, ndoshare nevanhu vese kuti vanhu vese vazive. But pane musikana wandaona anonzi Debra wekuNigeria, tinoita basa rakada kufanana. Saka tiri kuda kuita exchange summit education ichaitirwa kuNigeria nekuZimbabwe. Tiri kuda kushare, kucollaborate, tiziyo kuti chii chiri kuitika education sector. Vanhu vane madisabilities vanga accessa sei education munyika medu.
Muzvare Samantha Svanda, umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, Mike Webe weStudio 7 ataura naye ari muguta reWashington DC.
Military touch.
Ndakuva kamusha asi hana inorova mama, hatichada kusasana inganguva yatofamba mama. Ndanyora nziyo, nziyo yerudo,
nziyo yerudo,
nziyo yerudo isere mibuzo mama,
nziyo yerudo.
Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, hausombo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, hausombo venga mai vangu kana hama dzangu.
Nziyo yerudo ja praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Uimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haifi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.
soku isika.